violence ma political parties zaedza kumanikidza ma civil society organizations kuti aparticipate meeting ye all stakeholders conference kuti ma civil society organizations aramba akaisa position yavo yekuti ivo havati kufara nemarongero ari kuitwa the preparations nemainvitations sevakanyora tsamba rikuenda kusadhiki vachiexpressa concern yavo nenyaya iyo yekuti macivil society adividwa into three political parties kuti vauye ari under ma three political parties saramba because sati izoni ecivil society tinofanira kuva neposition yedu isinei neposition yema three political parties saka hazviiti kuti totimanikidzwa kuti touya under ma political parties tikadaro the three corporate chairpersons actually two of them Mangwana na Monzora because he sent a representative of him but they came and they addressed civil society where they distanced themselves from the position that they are invited as political parties.
Kochi chiri kumbonyanya kunesa panyaya iyi wanotadza nei kungoti iwo ma organizations em civil society wangouye wakangozvimirira wega ngei muri kumanikidzwa.
Vatiri kuona ndezvekuti ma political parties ari three hasi kubvumirana nenyaya yebumbiro remitemo saka nyaya yeparticipation to all stakeholders yanga ya mobilization of positions to either protect the draft or to destroy the draft saka ivo vari kuda kuinvita macivil society vachitarisa kuti vanogona here kumahwipa kuti atop positions emapolitical parties kuti vahwine agenda yavo ndo nyaya yacho asi isu tiri kuti isusu taposition yedu isinei nemapositions avo and tirikuda kuti ive represented sezvatakaronga tichitanga iprogramu yekunyora bumbiro tichiti izoni ngative neframework yeparticipation tinogona kuti tounza vanhu vanorepresenta a broad section ezimbabwean society.